isusu se boka re-tracing ndabva coalition hatizi kubatana nawo nevamwe gore rino kuenda kumusangano wesadhaki non-state actors forum
nechikonzero chei
taona zvisina kukodzera kuti tiende tichinoita hurukuro tichinogara masare vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira
mungapa muenzaniso here
mungarangarira kuti tine maactivists epeople's vanokwana kuita ivo 78 vakasungwa zvisiri pamurawo zvakare vari kuninwa kodzero yavo yekuti vange vachiwana muripo wekuti vabude kunze watingati pachirungu bail tine zvakare vamwewo vakabva mukusungwa chizvino zvino chino vari munzira yekuenda kumusangano kuvictoria falls vanosanganisira samuel gwenzi namatai kwekweza vusi muzi moyo nevamwewo saka isusu taona kuti izvi hazvina tendero yekuti tiende kunofara nevamwe tichiti tiri kugadzirisa zvemagariro akanaka evanhu asi ivo magariro akanaka acho asipo
asi kavamwe vanoti vakumalo uyu ndiwo mukana wamaikwanisa kushandisa kuti mutaure nhuna dzenyu kune vesadhaka
isu hatina kuona zvakadaro nekuti tiri kuona isusu kuti kuungana kwedu kana kusaungana kwedu hakumisi kuti vari kuuya vauye tine zvizhinji zvatakabvira tichinyorera nekutaura neutungamiri hwesadhaki kana kuti hwedzimwe nyika dzatinoshandidzana nazvo dzakatikomberedza zvinosanganisira kubirirwa kwakaita sarudzo zvinova izvo zvakatoburiko patena neogani omutroika yesadhaki